tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo mazuva manomwe ekunamata vamwe vachisanya vamwe vachidana Ishe takasumudza maoko kuti Baba vari kumusoro kudenga vatibatsire kutishingisa kutipa uchenjeri kutipa mwoyo wokuyanana nokuva nerudo tipedze dambudziko riri munyika nokupedza kusanzisana nokupokana kuripo munyaya dzematongerwo enyika saka izvi tazvikurudzira kuti zvivandudze mwoyo yevanhu zvivandudze pfungwa dzevazhinji zvivandudze maonero nemanzwiro nemuono wokuti dei tabatana senyika tagadzirisa matambudziko anotinetsa isu tiri kutoronga semusangano kuti tingaitawo zvipi kuti tibatsiridze nyika ibute mungwavaira yakadai kana kuti tipone murutsva wakadai saka ndosaka tataura mashoko aya kuti kubva musi weMonday vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika asi tichakurudzirawo kuti zvakanyanyanyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna mwari wedu tinoziva kuti mwari tikanamata vanotinzwa tinoziva zvinogona kushanzisika nevazhinji kuti mukuru wematongerwo enyika akutaura nezvekuteura sei tinofanira kuziva ka kuti pakupedzisira kwazvo zvose muridzi wedu mukuru wedu ndimwari hakuna hurumende ingamira kana mwari vasina kutendera naizvozvo tinoda kuti mwari vasimudze hurumende yavo munyika muno vasimudze utungamiri hwavo munyika muno pasava nezita rebato kana zita remunhu ringasimudzwa asi pasimudzwe zita ramwari ndochinhu chatiri kukumbira nekuti chinorwadza nyika ino chinofanira kurapwa kudzokera kuna mwari asi kuva nerudo nokuti kuzoba zvinobva mukushaya rudo kuponda zvinobva mukushaya rudo kurovana zvinobva mukushaya rudo kubirana sarudzo zvinobva mukushaya rudo nyaya dzese dzekusorana kutukana munyaya dzematongerwo enyika zvinobva mukushaya rudo pasina nhingi zvinobva kushaya rudo kuti bwaa kurovera mumwe pasi kushaya rudo saka tiva kugadzirisa nyaya idzodzi kuti tirape nyika donhodzo riwanikwe kumunhu wese tatambura munyika vanhu havana magetsi vanhu havana mvura vanhu havana chauviri kana chokubata saka tiva kuvandudza nyaya yekugadzirisa kuti munyika tive nemari ine udzamu munyika tive neupfumi hune udzamu munyika tiva nevatungamiri vane nduramo kwete vatongi vasi vatungamiriri tidzokere kuchiedza kwete kugara murima tidzokere kurudo kwete kugara mukuvengana tidzokere mukufamba pamwe chete kwete kufamba takapatsanura tidzokere mukunongedza mberi kwete kunongedzana
vachamisa vamwe vanoti chingaonekwa chakakosha inhaurirano munyika pane kuti vanhu vangotarisira kumunamato munoti
ko ini ndataura ndikati kunamata igaro ziva munhu akasikwa namwari anofanira kunamata mwari wake asi tiri kuti tisati taita nhaurirano tisati taita kurakidzira tisati taita kana chinofanira kuitwa kuti zviende mberi tinokumikidza nyika yedu kuna mwari tinokumikidza mabasa edu nenhano dzatichatora kuna mwari ini semutungamiri ndo maonero angu vamwe vanoonawo zvakasiyana asi semutungamiri ndine kodzero zvokuti kana ndine muono wejirafu kana kuti wetwiza unenge uchiona kumberi ndinofanira kugamuchira muono uyoyo ndokumbira signal kubva kuna mwari ndawana signal iyoyo tawana signal iyoyo senyika toenda pane signal yechipiri yokupa nyika signal yese nokuti kapa signal sina iye muridzi signal iyoyo inova pasina nokuti munozvidza shoko rinotaura kuti tikavaka mwari vasipo tinovaka pasina tikasumudza kana kurinda guta mwari vasipo tinorinda pasina tikati Zimbabwe is open for business mwari vasina kuivhura tinovhura pasina tinopedzisira tatovhurika tirisu pane kuti tivhure Zimbabwe ndosaka muchiona ike tinotashama munhu wese ango vamarengenya tiri kunonga svosve nemuromo inobata mupfupi bata murefu munhu wese akamomoterwa nenhamo akamonererwa nekutambura akamonererwa nemadambudziko inyaya yekuti zvinhu zvedu zvinoda kuti tive nemuono umwe chete tigadzirise donhodzo rinodikwa munyika kuti tidzokere munhaurirano asi hazvimbovi nyore zvinoda kugadzirira vatungamiri vanofanirawo kuuya nenzira dzavanenge vachinzwisisa kuti izvi zvinofamba so
tiri kunzwawo kuti bato renyu kutanga mangwana rine urongwa hwokupinda munyika yose muchisanganawo nevana vezimbabwe muchinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zvii zvikuru zvamunotarisira kunzwa
MDC ibato revazhinji ibato revashandi ibato rekuvagari vekumaruwa ibato revagari vemumadhorobha ibato mupedza kwese mujekesa kwese kwese pese pese nguva dzose dzose unowana musangano uyu wakatandira nenyika yedande mutande saka unofanira kunge uchinzwa kuti vanhu vari kuti chii isu atingo papariki kana ngobaba ukatomhanya kuita chunhu tisati chasunga one sunga dozen toronga nekuti kukanya horangana zvanza zvinogezana ibvinoa gumbo rimwe chete toda kuonesana nekuti ziso harioneri rimwe anobatsirana kuona nzeva inzwiri imwe dzinobatsirana kunzwa munoziva muromo zvino yekumusura ndotenga neyekuzasi so kubatsirana isika yamwari minhu aifemiri imwe inotova nemihomba miiri ichibatsirana nokubatsirana kwatinoda zvanza zvogezana tofamba pamwe chete tonzwa kuti vari kumatebelland vanoti chii vari kumanikaland vanoti chii vari kumasvingo vanoti chii vari kumidlands vanoti chii mashonaland vanoti chii harare inoti chii ulawayo inoti chii nyika yobatanidzwa pamwe chete toenda mberi kuti chii chinofanira kuitwa munyika nokuti hakuna dambudziko rinogona kukura kudarika vanhu vanenge vane muono kana kuti rudo rwokubatana saka tiri kusangana nemastructures takakopera kuti vatungamiriri kumadistrict kumaprovince ngavaende kunosangana nevatungamiriri kumabranches nekumalower levels munhu wese wemusangano nevazhinji vemuzimbabwe vasiri vemusangano madzishe kusangana nevadbc kusangana nevadokta koti vanoshanda mumarowa madhomeni kusangana nemabhizinessmen nevakuru vemakereke vachinzwawo kuti vanozviona sei kuti chii chatingaita kupedza dambudziko nekuti kazhinji zhinji kufamba kunotoda kuwirirana hakuna anogona kuenda parwendo nomumwe asi pasina kuwirirana kana mashoko ndo saka muchiona takaparura maprograms atiri kuti mareload consultation meetings reload zvichireva kuti return to legitimacy openness and democracy tidzorere nyika yedu kuutongi hwejechetere tidzokere nyika yedu kuutongi hwegutsa ruzhinji todzosera nyika yedu kuutongi huri pachena todzokera nyika yedu kuutungamiriri kwete jasi utongi nekuti utongi hunenge hwakashata asida kuti vanhu vatungamirirwe zvakanaka
tingaona here vana vezimbabwe vachizopinda mugwagwa kana kutora matanho zvichitevera kuunganidza kwamuri kuita pfungwa dzevanhu uku
ukanzwa vamutsoro hazvireve kuti ndiwo vakuchitanga kuda kureverera gumbo kuti zvinhu zvose zvichawirirana kune vari kumakumbo kune vari kumaoko kune vari tiri mutumbi uye tiri mitezo yakasiyana siyana sevanhu vemuzimbabwe saka naizvozvo kukanya ndakutaura yati hurangano uye kufamba huwirirano kubudirira itenderano saka isu toda kuti tiwirirane zimbabwe yose hazvinoitwa muchazoziona kana vanhu vawirirana zvichiitwa murunyararo zvichiitwa murugare zvichiitwa mukuva nechinzvimbo chokuti munyika medu tine bumbiro remutemo section 59 inotendedza vanhu kuti kana vasiri kufara vane kutsutsumwa vane kodzero dzekutaura kuti havasi kufara section 59 yebumbiro remutemo inobvumidza kodzero dzekuti munhu anoratidzira murunyararo murugari izvozvo zvinogona kuitika mapurisa anenge achitova netsungiro yekuti kana pane vanenge vachiita zvemhirizhonga ngavabatwe ivavo vasungwe nokuti ndosaka tine mapurisa enyika ndosaka muchiona tichifanira kufara tine rugare nokuti mupurisa ndewenyika mupurisa asi webato mupurisa asi wokudzivirira bato inotova nyaya yekubata tose kuratidza kuti zanu mdc tese tofanira kuita muonero pamwe chete chaakudikwa kugadzira zimbabwe